hapana mashoko akawanda asingataura pamusoro pazvo. Chiripo ndichongoti chomurume wakanga akamira pamberi pevadzidzisi vake vakataura zvavakataura. Munhu wese womuZimbabwe ane chishuviro chokuti dai bato reM rikadzokera pakusimba kwaro kwarakanga riri mugore ra 1999,000 matairo achimu ringachanga chino mutsinjo zvikuru kwazvo. Asi chiripo ndechokuti hazvingofaniri kukumira chete pakutaura pamhomho yavanhu. Ndofanira kuti vanhu vagare pasi vataurirane vaone kuti vangawana here gwara rokuti vave vanomusirisa ruto nesimba rakanga riripo mugore ra1999 na2000. Kana pari zviro kushoko mashoko pedzi atangonzwa navatambiri vataura parali yavo nezuro hapana chimwe chataona. Asi kuri kuti vakauya vakati varume ngatimutsidze mweya uya wechimurenga zvokuti tiite mushandire pamwe tiite humwe zvokuti vamugabe vabviswe tiise hurumende itsva inoremekedza zvito zvavanhu inoremekedza dhemokrasi. Vanhu vanogona kuteerana vakawirirana. Asi chiripo iko zvino chondokurudzira ndechokuti ai nyonganyonga nemvongamupopoto iri mubato ravo zvambodzika zvishoma nokuti ndo mumwe mweya usiri kunatsokufadza vanhu vakawanda zvikuru kwazvo kuti mere mere iyai hapana chairi kuendesa tsagole yavanhu mberi.
Asi ivo vatsvangirai hapana here imwe nguva yavati vambokurumaiwo nzeve nemashoko ava vakataura aya?
Havana kundiruma nzeve. Vanogara vachingondiruma nzeve zuva nezuva vachindifonera nokutaura neni ndivachamisa. Asi vachamisa kutisawira zvokungoti nguva dzese togara tichingofonerana. Saka hauzozivi kuti pavanotaura vachirevesa nepavanotaura vachiita mahombwe kana kuti kuita majokes debati zvokuti tine vanhu vanongogara vachifonerana zuva nezuva.
Imiwo mune zviga zvamungaisa here musati madzokera kubato toti mazosvika pokuti magara pasi?
Mupolitics mungamboita zvezvika nezvigande zvevanhu vanenge vasingazivi kwavada kuti vaende. Zvekare kuchiona kuti kurwa kwakadai nyange muZANU-PF kwakanga kuri vana mavhaire vakambokwirirana nana Mugabe nana Jonathan Moyo vaitaura kuti uyu murume dzinyo hatingagona kuti tishande naye. Asi zvino zvavako nezvokuti munomuonoro mumwewo here wokuti nyika yaenda mberi sei?